tangatichiona Tawada Terera uyo ari mufungwa wemaCID kunyanga vari kuti they are actually suspecting him kuti akaparticipata munyaya dzerobbery yakaitwa kunonzi kwamweyo weshumba kuatomba. Saka patamuona he was severely assaulted, so rake rakakuwara zvakaipisisa uye haasigona kufamba. Akarohwa pasi petsoka nemaCID vakamutora ari kumba kwake.
Sei asiri muchipatara?
Kutombunyikidzwa kodzero dzake kwaari kuitwa, nekuti maCID havana kukwanisa kumutora kumuendesa kuchipatara and havasi kukwanisa kumba that facility.
Saka pamataura namapurisa vati?
Mupurisa waitaona anonzi Inspector Musiwa, he was very rude to us. Mapurisa watataura navo vari kuhwandisa zvakaitika chaizvo chaizvo kuti chii chakaitika. Vari kuti tiri kuferefeta nyaya iyi kuti tione kuti musunga kurohwa kwakaitwa uku akarohwa nani, akaroyerwei uye akazorohwa zvaita sei. Havasi kuda kubudisa pachena chikonzero chavakamurovera.
Saka pari zvino masirana pakuti?
Pari zvino tasirana pakuti vanofanira kuti vaite mapapers ekuti vamaendese kucourt within 48 hours.
Kana makatarisa nyaya iyi ndiye zvamatongerwo enyika here kana kuti ndiye kuparwa kwemhosva?
Well, ndakatarisa zvangu nyaya iyi handizokwanisi zvangu kuti ndizive kuti matongerwo enyika here kana kuti imhosva yangoparwa uye munhu ari kufungidzirwawo. But sekuudzwa kwendaudzwa kwendaitwawo zvanzi musunga anopigira bato reMDC Alliance uye ari pasi peconstituency yaHonorable Sarwaka. And zvinotozivikana kuti munharaunda maanogara imomo munhu ari vocal maererano nematongerwo enyika uye munhu anotobuda pachena kuti anotsigira chini MDC. And now consider tisarisawo futi macases ari kubuda mutsa central constituent, macase ematongerwo enyika ane mapurisa mukati vanenge vachimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka panogonaka painewo mukana, panogonaka paine mukana wekuti dzimwe dzenguva munhu akungofikisiwawo nenyaya dzematongerwo enyika, munhu aungonenedzerwawo mhosva nematongerwo enyika. We don't really know.